Vamafunda vaudza Studio 7 kuti vasungwa nemapurisa mushure mekunge vatora mufananidzo wenhengonhatu dzezinasu idzo dzange dzasungwa padare. Vamafunda vanoti vambochengetwa pakamba yemapurisa epadare vakazoendeswa kuHarare Central uko vazoburiswa mushure mekupindira kwemagweta ezLHR pamwe nemukuru wemapurisa muHarare.
Ndazama kuvaudzawo kuti patori nemashoko akataurwa neZimbabwe Media Commission anotsigirwa nehurumende, anotsigirwa nakwaponya pano mutaro wemapurisa. Ndikavaudza kuti mukangocheka nawo vanokuudza kuti position yakamira sei pakushandisa makadhi emuna 2019 na 2020, asi wanga vasina kuda kubvunzwa izvozvo, vatongoinsista kuti kadhi rako rakaexpire, tipe kadhi chaiyo.
Nhengo dzezinasu dzinoti tapiwa naShechiriga, Liam Kanenga naNancy Njege idzo dzange dzauya kudare kuzotsigira vaimbo vemunyori wesangano iri. Vamakomborero haruzivishe dzasungirwa nyaya yekufamba-famba padare zvisina mwero. Vamafunda vaudza Studio 7 kuti vasiya nhengo idzi dziri muchitokisi paHarare Central uye hatina kukwanisa kunzwa kubva kugweta ravo kuti tinzwe kuti nyaya yavo yave papi pataenda pamhepo. Zvichakadai, mutongi wedare Amai Wongai Muchuchuti Guriro vapa mutongo wekuti vaharuzivishe vagare mutirongo kudzamara national lockdown yapera mushure mokunge vatadza kuuya kudare musi wa22 Chivabvu gore rapfuura panyaya yavaipomerwa yekuratidzira zviri kunze kwemitemo. Asi gweta ravaharuzivishe vaobei shava vati vaharuzivishe vakaenda kudare musi uyu asi vakarambidzwa kupinda sezvo mapurisa akati zita ravo rainge risipo pavanhu vaifanira kupinda mudare musi uyu. Vati havana mufaro nemutongo wapiwa nedare nhasi.
Zvekare yabva yanzi mari yese yavakapa sechibatiso kuti vatongo vachibva kumba yabva yatorwa yabva yaenda kuhurumende. Unova mutongo unosiririsa watisiri kufara nawo. Tichatora tano ekuenda kumatare makuru High Court kuti nyaya yakadaro itariswe chinge ichisendekwa parutivi.
Vashava vaudza Studio 7 kuti vari kudzokera kudare svondo rinouya sezvo vaharuzivishe vaine dzimwe mhosva dzakafanana nehange iri mudare nhasi.
Pabva pabuda zvekare kuti pane mawaranzi anokwana kuita maviri matatu abva abudiswa navamuchuchisi anotaridza kuti vari kupomerwa mhosva yekunzi gore rapera rimwe chetero havana kuuya kudare mune imwewo nyaya yakasiyana neiyi. Vabva vabudisa zvekare nyaya yekuti gore rapera rimwe chetero havana kuenda kunozviratidza kumapurisa sezvakanga zvatongwa nedare as part of his bail conditions.
Mune imwewo nyaya vaimbo vegurukota rematunhu vaIgnatius Chombo avo vakasungwa vachipomerwa mhosva yekupa vanhu mastend muHarare nekwazvimba zviri kunze kwemutemo vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Gweta ravachombo Professor Love Momaduku vati dare rawedzera zvimwe zviga zvekuti vachombo vatevedze pamusoro pezvimwe zvavakapiwa nedare pane dzimwe nyaya dzavari kupomerwa.
Uyezve changozoitwa ndechekuti vangozvawedzere imwe title deed. Vane title deed yavakasarenda pane macharges avanga vaina saka vaisa imwe title deed.
Mutongi wedare vaStanford Mambanji vati vachombo vagutsa dare kuti havasi kuzotiza nyaya yavo isati yatongwa sezvo vakatomboenda kuSouth Africa vakadzoka kapfumbamwe. Zvichakadai, Zimbabwe Electoral Commission yazivisa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette kuti bato reZANU-PF radoma vaFrederick Shava naMai Dorothy Mabika kuti vatore zvigaro zvakasiyiwa muSenate nekushaya kwavasivusiso moyo mudunhu reMidlands naDr Ellen Gwaradzimba kumaNikaland. VaShava ndivo vakadomwa kuti vatore chigaro chegurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.